Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 12/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti hurumende yavo haisi kuzosiya vezvitoro vachitara mitengo inobira veruzhinji uye vachaona kuti madiro aJorjina ari kuitika mune zveupfumi amiswa. Kuverengwa kwemavhoti ezvakabuda musarudzo dzekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika yeKenya kwapinda muzuva retatu sangano rinoona nezvesarudzo reIndependent Electoral and Boundaries Commission risati razivisa kuti ndiana akunda. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nyaya yaro yarakasvitsa kudare repamusoro reHigh Court yekuti dare rirase danho remapurisa rekurambidza sangano iri kuratidzira yave kuzonzwikwa nemusi wemuvhuro unouya. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vati hurumende yavo haisi kuzosiya vezvitoro vachitara mitengo inobira veruzhinji uye vachaona kuti madiro aJorjina ari kuitika mune zveupfumi amiswa. Vachitaura pakuvhura zviri pamutemo musangano wezvebudiriro yehupfumi kuburikidza nekutsvakurudza zvakadzama weZimbabwe Economic Development Conference wegore rino uri kuitirwa kuVictoria Falls, vamunangagwa vatiwo hurumende yavo ichadzika matanho achasimudzira chivimbo muboka rezvehupfumi. Vaudzawo musangano wevatongi vematare edzimhosva weRegional Judicial Services Conference vavapinda mangwanani kwakare kuVictoria Falls kuti zvirongwa zvehurumende yavo zvakanangana nekuvhurwa kwemabhizimusi matsva nekuwedzera zvigadzirwa nekutengeserana zvinofanirwa kuwedzerwa kuburikidza nekusimbiswa kwemitemo yeCompetition Act neConsumer Protection Act. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera kuti tinzwewo maonero avo pakukosha kwemisangano miviri yapindwa nemutungamiri wenyika iyi.
Misangano yakakosha kubudikidza nekuti inotipa mukana wekunzwisa hwaro hwehurumende kuri sei kuti panyaya dzeupfumi vanoda kuti hubudirire huchifamba nenzira ipi uye kuti vatongi vachabatsirwa sei kuti mitemo iripo vange vachipirikira zvakanaka. Dambudziko ratinaro randinofungidzira kuti dambudziko ratagara tinaro nderekuti hurumende patinenge tichivhura hwaro hwemichangano yakaita seikuru sei muchangano unechekuita nehupfumi nebudiriro hwari kuti Economic and Development Conference inofanira kunge ine vanhu vese vatinoti vanobva kumapazi akasiyana-siyana, vanhu vanorarama munomu, vangava varimi, vangava vari kuindastri, vangava vakazvimirira, nekuti ndo vanoita kuti upfumi ihwohwo hufambire mberi. Saka tinovimba kuti pavanhu vari ikoko vanhu vose ivavo vakakwanisa kukokerwa kuti vange varipo vachipa pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana dzimwe dzinenge dzichitapurirwa nehurumende asi dzinenge dzakakoshera upfumi hwenyika.
Tanzwa vamunangagwa vachitaura nyaya yekuti kuti pawanikwe mabhizimusi matsva pamwe chete nekuwedzera kugadzirwa kwezvinhu munyika uye kutengeswa kwezvigadzirwa panofanira kusimbiswa mutemo weCompetition Act nemutemo weConsumer Protection Act. Munoti
ndinokuudzira kuti mitemo yavari kutaura yeCompetition Act nekuti vakokere mabhizinesi matsva handiriro dambudziko ratinaro. Tine mabhizinesi anogadzira zvinwiwa, tine mabhizinesi anotengesa airtime, tine mabhizinesi akawanda munomu, asi tinozoona kuti kubatwa kwawo kunenge kwakasiyana nevanhu vanenge vaunza mari kubva kunze kwenyika. Ndinokuzwa ndo patotofanira kutangira kubatawo mabhizinesi emuno, inonofanana nemabati azvinoita yekunze kwenyika.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Kuverengwa kwemavhoti ezvakabuda musarudzo dzekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika yeKenya kwapinda muzuva retatu sangano runoona nezvesarudzo munyika iyi reIndependent Electoral and Boundaries Commission risati razivisa kuti ndiani akunda. VaWilliam Ruto navaRaila Odinga ndo vari kutatsurana mumakwikwi asati azivikanwa kuti achakunda ndiani aya. Sachigaro vebato reJubilee Party rava Uhuru Kenyatta vanove mutungamiri weKenya pari zvino nhasi vazivisa kuti pangangove nekubiridzirwa kwesarudzo izvo zvinonzi zvingangotadzisa kuverengwa kwemavhoti kwakasununguka munyika iyi. Asi sangano resarudzo iri riri kurambidza vatori venhau nemakambani avo kuti vadome kuti ndiani ari kukunda musarudzo idzi. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko, avo vakanga vari kuKenya vachiongororawo sarudzo idzi, vanoti vakakokwa nesangano reZimbabwe Elections Support Network kuti vaende kunoongorora sarudzo dzekuKenya. Vanoti Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda kubva kuKenya panyaya yekufambiswa kwesarudzo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Kwatakafamba isu hatina mboona zviitiko zvemhirizhonga, asi hazvireve kuti mhirizhonga yanga isiko. Kana veikoko tichibvunza, vakanga vari kutaura kuti rwendo runo mhirizhonga yanga yakati dzikei zvakanyanya kudarika mamwe makore esarudzo. Asi ndofunga munogona kunge makazvinzwa kuti kune mumiriri akatosarudzwa kuti aite mumiriri wedare reparamendi akashandisa pfuti yake pakatofa munhu. Uyezve kusituation room yemadzimai vanga vari kutaurawo kuti vane zviitiko zvakati wandei zvavakanyora zvine chekuita nemhirizhonga inobata madzimai. Vaitaura mazana maviri ezviitiko izvozvo. Ndanga ndisati ndapedza kuti nditsanangure zvandakaona zvakanaka ikoko.
Taura henyu.
Ndandataura muenzaniso wekuti vanhu vanyatsoona pavhidhiyo kuti mupolling station kana uchipinda ndezvipi zvinotarisirwa kuti unge uchiita, uyewo vashandi vezvesarudzo ndezvipi zvavanenge vakatarisirwa kuti vaite. Chakanyanyondibata inyaya ine chekuita nevaya vaya vanobatsirwa kuti vaende kunovhota, vatingati isusu pamwe vanhu vakaremara kana zvekare vanhu vasingagone kunyora kana kuverenga. Vanhu ivavo takadzidza kuti kuKenya haugone kuenda kunobatsira vanhu vakawanda kuti vaende kunovhota. Kana watoenda kunobatsira munhu mumwe chete papolling station imwe chete, zvatokwana musarudzo wese, hauchagoni kuenda kunobatsira umwe. Uyezve takaona kuti vatori venhau vanga vakapiwa mukana wekuti vatore nhau pamadiro. Makamera aipinda mupolling station. Uyezve commission yanga yakavapa pekuti vanogona kupota vachiwana mashoko ane chekuita nesarudzo, asi havagone kuzoannounsa kuti ahwina musarudzo imomo ndiningi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko, avo vakashanya kuKenya vari pasi pesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nyaya yaro yarakasvitsa kudare repamusoro reHigh Court nezuro kuti rinzwikwe nechimbi chimbi yekuti dare rirase mutongo wemapurisa wekurirambidza kuratidzira kwaranga rakaronga kuita nhasi yave kuzonzwikwa nemusi wemuvhuro unouya. Izvi zvinotevera kunyimwa mvumo yekuratidzira kwakaitwa nemapurisa edunhu reHarare Central kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro ranga rakaronga kuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira kunyunyuta kwavo nekwarinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nezvimwe zvakawanda. Tabata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Wongu takakwidza nyaya iyi kumatare asi pari zvino matare asati agara kuti azive nyaya yedu. Taswera zuva rese takamirira kuti pamwe magweta edu achatizivisa kuti adanwa mumatare akakwanisa kuipa hombo panyaya yacho kuti kodzero dzedu dzekuungana tichiita tichizeya zvatiri kuona zvashata munyika yedu dziremekedzwe idzo dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya. Zuva rasvika pakupeya tisati tadanwa magweta edu asina kudanwa mumatare.
Saka mava neurongwa hwakamira sei mushure mekuenda kudare uku?
Hatisi kuzogumira ipapa. Tiri kuona kuti paita dambudziko rekuti mapurisa akusevha mapartisan interest, haachaseve maindresi emacitizens, haachachengetedze mutemo, haachachengetedze constitution yenyika. Zvatichaita tiri kugara pasi sekomiti sebhodhi toroka pamwe chete kuti tingaita sei kuti tikwanise kuramba tichirwira nyika inoutongi hwejekerere panguva yakamani kana kudai, panguva yekuti kodzoro dzese dzabiwa. Tiri kufara nemasuggestions akawanda auya, asi hapasati paane maresolutions yekuti tofamba sei. Asi hatingakwanisi kutanga kushambadza, zvizhinji zvichawanikwa taakuzviita paground, nekuti hatisi kuzorega nyika yedu ichive nyika inoita kodzero dzevashoma. Tinoona gungano dzezanupi efu dzichienderera mberi, tinoona mamacha avo achikiliwa, tinoona marara avo achikiliwa. Isu tinongofungwa kuti tine kodzero dzedu ende tichadzirwira kusvika tadziwana.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Takundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Mapoka anechekuita nekutapwa pamwe nekufambiswa kwenhau apeta musangano wemazuva maviri wanga wakanangana nebhiri remashandiro evatori venhau reZimbabwe Media Practitioners Bill uyo wanga uchiitirwa kukadoma. Musangano uyu wabuda nezviga zvinonzi zvichabatsira mukukwenenzverwa kwebhiri iri risati raenda kuparamende. Vamwe vanga vari kumusangano uyu vanosanganisira gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, vashandi vekuhofisi yavo, nhengo dzeparamende, vekuhofisi yegweta guru rehurumende yeAttorney General, makomishina eZimbabwe Media Commission nevamwe vane chekuita nebandiko iri. Kuti tinzwe kuti musangano uyu wafamba sei, tabata mukuru weMisa Zimbabwe vatabani moyo avapindawo mumusangano uyu kuti tinzwe zvasungwa.
Hongu tapedza nhaurirano dzatati tichiita muguta rakadoma matanga takaungana nebazi rezvekupamusa kwemashoko nebazi rezvemutemo neZimbabwe Media Commission nedare reparamende tichikurukura mutemo weMedia Practitioners Act nabio.
Saka zvii zvamabvumirana pakupeta kwamaita musangano wanhasi uyu?
Tagadzira zviga kana kuti maprinciples achange achizobetsera minista kuti vakwenenzvere kuenda nawo kudare recabinet. Maprinciples aya anenge achizobuda zvikurusa chekutanga achiti tabvumirana kuti takuda kuisa umhizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti hatinoti muchirumbi professionalization of the media industry. Chechipiri ndechekuti tabvumirana kuti kutariswa kana kuti kubatwa kwebasa rekupepetwa kwemashoko nenhau kuchange kwakamira sei, zvikurusa tichitarisa ukama hunenge huripo paZimbabwe Media Commission yogadzira iyo yatichange tichiitiyo Zimbabwe Media Practitioners Council inenge yakuzounza mamedia practitioners pamwe chete ogadzira zviga zvinovhenekera basa ravo uyezve nekuti vanenge vachizotaurirana sei nevanenge vari mubasa rekufambiswa kwemashoko nehurukuro dzavanenge vanadzo neZimbabwe Media Commission.
Zvakatora nguva yakareba zvakadii kuti musvike pakuwirirana?
Zvakatora mazuva maviri kuti tikwanise kunge tichizowirirana zvatakwanisa kupedza muzuva ranhasi. Chirimbo chedu ndechekuti bhiri richazondogazetwa roenda kuparamende richange richibata zviga zvatataurirana tikawirirana.
Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunare kukadoma neStudio 7. Tabatawo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakaindinesparadza avo vapindawo mumusangano uyu.
Zvaunoziva iwewe president vakatanga chirongwa chavanoti media law reform programs. Saka ichi ndicho chirongwa chatiri kuita chiri kurangarira takabvisa mutemo wainzi aipa uya wanga wakashata zvakaipa. Takamubvisa iyoyo panzvimbo pacho tikaisa inonzi Freedom of Information Act, tikaisazve imwe inonzi Zimbabwe Media Commission Act. Saka iye zvino takuita inonzi Zimbabwe Media Practitioners Bill, rinova riri mutemo wevanotapi venhau kuti tione kuti yatinoti muchirungu Code of Conduct ne Code of Ethics zvakamira sei imomo, kuti vatori venhau vachiona kuti zvavanonyora zvinofanira kunge zviri zvechokwadi zvisiri zvemanyepo, kuona kuti vateedzere nemitemo iyoyo. Saka ndozvatiri kuita kunoku kukadoma.
Vaparadza vanoti vehurumende hainei nekuumbwa kwebhiri iri sezvo riri kuumbwa nevatapi venhau pamwe chete neZimbabwe Media Commission, vachiti savo chavo sehurumende kungorefura chete kusvika zvasvika kuparamende.
Bhiri iri harisi kuitwa nehurumende. Bhiri iri riri kuitwa naivo vatapi venhau pamwe chete neZimbabwe Media Commission, yatinoti isusu mastakeholders. Saka bhiri iri riri kuitwa nevese vanochekuita nekutapa nhau. Isusu tongoripo pakurefura chete sehurumende, ende parliamend yanga iripo futi. Veparliamend, chairman wekomiti yeparliamend nema MPs anga aripo pabhiri apa. Saka chinhu chichabuda kuno kadoma ndo chinhu chatichafamba nacho kunopinda muparliamend kubuda nacho ichocho. Saka hapana kana kuti anovhunduka kuti aiwa zvaitwa izvaitwa nehurumende. Isa tinongoripo isusu pakurefura zvandataura sehurumende. Ndozvatikuita ini naminista wangu Mai Mutsvangwa napermanent secretary vamangwana tongori marefuri isu tichiona zvavari kuita zvichifamba zvakadaro. Tinotenda.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaenda nesiparadza vachitaura nestudio 7 vari kukadoma. Vechidiki vemunyika vabatana nhasi nepasi rose mukucherechedza zuva revechidiki pasi rose reInternational Youth Day. Hurumende ichiti ine shuviro yekuti vechidiki vange vachiita zvinhu zvinobatika uye isingade kuti vechidiki vasarire kumashure. Dingindira regore rino rinoti Intergenerational Solidarity Creating a World for All Ages. Mukuziya nezvezuva iri tabata mukuru werimwe remasangano evechidiki muZimbabwe replatform for youth and community development vaClaris Maduku avanoti zuva iri rakakosha zvikuru kune vechidiki.
Zuva ranhasi musi wa 12 August 2022 izvara tiri kupemberera zuva revechidiki rine musoro wenyaya unonzi intergenerational solidarity creating a world for all ages. Izvora tinopembera nekuti rinopa vechidiki mukana wekuti vaongororewo mararamiro avari kuita zvishuviro zvavo uye kuona kuti zvishuviro izvi zvasvika papi pakuzadzikiswa kunyanya nehurumende inenge iri kutonga kana kuti nemamwe wemasangano anoita nezvevechidiki.
Zvii zvanga zvakarongwawo nhasi nevechidiki vemuZimbabwe kusanganisirawo kana kudivire hurumende pamusoro pezuva reInternational Youth Day iri?
Zuva ranhasi musi wa 12 August kwange kune zvakawanda wanda zvanga zvichiitika kuri kuedza kuti tisimudzire mabasa ari kuitwa nevechidiki nekuratidza kukosha kwavakaita. Hurumende yeZimbabwe nhasi vanga vaine press conference yanga ichitungamirirwa nadeputy minister wemayouth vatino Machakaire, apa vanga vari kunokurudzira kuti hurumende yavo iri concerned kuti vechidiki vange vaichiita zvinhu zvinobatika uyezve kuti sehurumende vari kuti ivo vakarongeka havasi kuda kuti mayouth asarire kumashure nechirongwa chavo chekuti leave no one behind. Isuwo seplatform for youth and community development tanga tiine madiscussions atanga tichiita tichitarisira kutiwo panguva yapfuura apa tanga tiine maelections atanga tichimonita tichiona kuti vechidiki vanga vasina kunyanya kuita participate. So tanga tichishandisa zuva ranhasi kuita provide information iyoyo to the public nekuedza kukurudzira kuti vechidiki vaone kuti kukosha kwavo kunonyanya kusimukira uye kwakasarira kunyanya panyaya dzekuvhota, panyaya dzemaelections, nekuti ruzhinji rwuri kungoti kunyange vechidiki vakawanda pane zvinhu zvavasiri kuita zvinoita kuti chidanho chavo kana kuti that value yekuzi youth haisi kunyatsa kubuda zvakanaka.
Mukuru wesangano rewechidiki Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America neChina dzaramba kuti dziri kuita makwikwi apo gurukota rezvekutyidzana kuAmerica nedzimwe nyika vaAnton Blinken vakashanyira Africa svondo rino. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti rwendo rwavaBlinken urwu rwakanga rwakanangana mukati mezvimwe zvinhu nekukwikwidzana nembiri huru yave neChina mudunhu reAfrica. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rakazivisa nezuro kuti richaparura mapeni egoridhe maduku munambudzi gore rino kuitira kuti veruzhinji vakwanisewo kuwana mukana wekudyara mari dzavo mumapeni aya uye kuchengetedza uremu hwemari dzavo dzinenge dziri mumadhora emunyika. Mapeni egoridhe aya anonzi anenge achiita zana nemakumi masere nemasere emadhora ekuAmerica kana kuti 188 US dollars uye anenge aine goridhe rinodarika zvishoma magiremu matatu. Mwedzi wapera banga guru iri rakaparura mapeni egoridhe ari kutengeswa nemari inoita US 1884.80 uye vanhu vakawanda vari kuchema kuti mari iyi haiwaniki nevakawanda vazhinji vachiva varombo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Chokwadi ndechekuti veruzhinji muZimbabwe tiri varombo, saka chinhu chakanaka kuti kana hurumende ichiita mazano emari irangarirewo varombo. Zvakangonakawo kuti isu varombo tirangarirwe pada tingangotengawo mapeni acho tochengetedza tumari twedu.
Vangwenya, tichitarisa kuderera kwaita mutengo wekuti vanhu vaakutengawo gold coin kana kuti vaakutengeswa nawo gold coin, tingaona here vari kunzi vane mari shoma ivava kana varombo vachiita chamuramba mhuru kunotengawo makoini iwaya kana mapeni egoridha?
Dambudziko nderekuti hazvireve kuti kana shoroma nembinga dzichitenga mapeni egoridhe nemutengo uri pamusoro, murombo achatengawo mapeni mashoma nekuti mitengo wadzaka. Zvingangodaro kuti kana murombo ane 188 madhora ekuAmerica angada kutoshandisa mari yacho iye zvino, nekuti ndiyo mari yatinoti nechirungu disposable income yake. Saka handione danho ratorwa nebhengi guru reZimbabwe isu varombo tichiita vigoroni kana mutamba mhuru tichinotenga mapeni acho anzi ane mutengo wadzikira.
Munobvumirana here neReserve Bank of Zimbabwe pavari kuti ivo kuvepo kwemacoins kwaitawo kuti musika mutema ushaye basa?
Hatingadi hedu kuzorotomoka vajonga tichiti musika mutema washaiswa basa nemapeni egoridhe. Mari dzinoshandiswa mumusika mutema handi dzekuchengetedza mutsapi, ndedzekutenga chikafu, nhumbi nezvinodiwa nemafektori kazhinji kazhinji kubva kunze kwenyika. Mutsika mutema unoremadzwa chete nokuwanda kwemari yekunze, kwete neuwandi hwemapeni egoridhe.
Nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Gadziriro yemwaka mutsva wekurima zvikuru wechirimwa chefodya inonzi yafamba, vamwe varimi vane madiridziro vachinzi vatotarisirwa kukanda muvhu mbeu yefodya yavo mukupera kwemwedzi uno, vasina madiridziro vachinziwo vari pakati pekukudza nhondo kumirira mvura yemudenga. Mutoro wedu wenhau Ivans Zininga anotipa nyaya iyi.
Chero hazvo gore rakapera, sangano reTobacco Industry Marketing Board rakazivisa kuti fodya yakarimwa yave yaderera kubva pamwaka wa2020. Varimi vakawanda vanoti vane chivimbo chekuti mwaka uno uchave uri nani zvichitevera kukwira kwemitengo yefodya pamusika wegore rino, uyo wange uri pamadhora matatu ekuAmerica kana kuti $3 pa kilogram kubva pamadhora maviri nemasenz makumi matanhatu aitengwa nawo kilogram yefodya gore rakapera. Varimi vataura nestudio 7 vanoti vari kugadzirira kudyara mbesa dzekutanga mwedzi unouya kunyangwe zvinhu zvakaoma munyika. Nyanzvi mune zvekushandiswa kwevhu vachishanda vari mukuru wezvirongwa zvebazi rehurumende reMinistry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Settlement vaNikros Kanjengo. Vanoti fodya chirimwa chakakosha munyika chinoda kukurudzirwa.
Tikuti isu chirimwa chinonzi fodya, chirimwa chinopa vanhu raramo, chirimwa chinopa vanhu upenyu nemari. Tikatarisa tinoona kuti fodya chirimwa chinoisa mari yakawanda zvikuru. 2022 tinoona kuti varime vakaisa mari muhomwe inosvika $620 million mari yakabatwa nevarimi kuburikidza nechirimwa chinonzi fodya.
VaKanjengo vakurudzira varimi kuti vatore kurimwa kwefodya sebhizimusi rinovapa upenyu nepundutso mukurarama kwavo.
Tinokurudzira varimi vedu kuti vatore kurima fodya sebhizinesi, vashandise uye kutevedza mitemo yakatarwa kuitira kuti hurongwa hwekurima kwefodya rive riyatingati muchirungu sustainable.
Murimisi anoshanda nemasangano akazvimirira mumubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica weSADC vaAustin Majahanjani vanoti gadziriro ndiwo mushonga wekurima fodya kanawo zvimwe zvirimwa zvose.
Chekutanga chine maringe nekuti fodya ine it's a controlled product or produce. Inoda kuti munhu anga akanyoresa une contract neinonzi une grower number. Chechipiri zvatoti zvinhu zvinodiwa pakurima zvakaita fange mafertilizer nemishonga inoshandiswa. Izvozvo zvofangwa kunge zviripo. Unofangwa kunge waziva kuti mishonga ipi inodiwa, mafertilizer api achadiwa pamwaka waunenge wakatarisana nawo.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union, Amai Maiwepi Giti, vanoti murimi wanhasi anongoda rutsugiro rwezvekushandisa nekuwaniswa ruzivo kuti gohwo rake rivandudzike. Mashoko aya atsinirwa nasachigaro webhodhi reADA vaEvan Craig, avo vanoti varimisi nemadhumeni ose vanofanira kumira vakasimba kudzidzisa varimi marimiro akanaka kuti gohwo ravo rikure.
Isu madhumeni emakambani emaNGO nehurumende tonatsowadzidzisa kuti wanatsonzwisisa kuti marimiro avo ezvirimwa makorano nemakore apfuura zvatosiyana. Nokuti kare waiziva kuti wanowana gora kakurisa, wanodyara mbesa dzemwaka murefu wachikohwa, asi tinoona isusu kuti mazuva ano kutanga kudyara chaiko waakutinonokei nokuti mvura yakunonoka.
Murimi wefodya wekumount Darwin ane mukurumbira vaAndrew Katiza vanoti vamirira mvura chete kuti vagure muforo wemwaka uno.
Dai hurumende yaigadzirisa mutengo wefuel ukati dzikei, plus vanhu vakakwanisa kunge vachiwana mudzi nepfenyuro umu kuti mvura ichange ichinaya nemutoo upi kuti vagare vakagadzirira zvinoenderanawo nekunaya kuchange kucheta mvura, iye atinoti early warning, early forecasting. Iyo hurumende wopache zvavega dai yakamboongorora zvakare mitero inobhadharwa kwairi.
Kunyange hazvo varimi vari kuti tagadzirira mwaka mutsva wekurima, mutengo wezvikwanisiro unonzi nevamwe ndiwo uchavadzorera kumashure. Fertilizer yarudzi rweAN inonzi yakawedzerwa mutengo nezvikamu makumi manomwe nechimwe kubva muzana, kana kuti 71% mukupera kwachikumi kuenda pamadhora ekuAmerica makumi mapfumbamwe nemana, kana kuti US$94 zvichikwira. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima Dr. Enchia Jongwe Masuka kuti tinzwe divi rehurumende pagadziriro yemwaka mutsva wezvirimwa zvose fodya nedzimwe mbesa. Fodya yakatanga kurimwa muZimbabwe mugore ra1889. South Africa neBritain ndidzo dzakava nyika dzaitenga fodya yeZimbabwe yakawanda, asi iye zvino China ndiyo yave pamusoro, zvichitevera kusafarira nyaya yekutorwa kweminda yevachena pasi pechirongwa chekudzosera ivhu kuvatema cheLand Reform Program. Zvisinei, fodya ndiyo yepiri pazvinhu zvinounza mari yekunze yakawanda munyika, ichitevera goridhe. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti varimi vefodya vanoshandisa vana vadiki vasati vabvezera muminda yefodya, ukuwo vanochengetedza masango vachiti varimi vefodya ndivo vapedza kutema miti.
Ndinotenda Evans anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Gifts Dube.
Soku isika tisenda.